vachitaura nestudio 7 mushure memusangano uyu mutauri wemapurisa assistant commissioner Nyati vati zvakakosha kuti vatori venhau nemapurisa vashande pamwe chete sezvo mabasa avo akakosha mukuvaka nyika
takasangana panational level takusangana paprovincial level kuitira kuti vatori venhau vazivane nevakuru vemaprovinces vechipurisa nevemadistricts kuti kana paita matambudziko vana vachiita basa zvikurumidzo kugadzirisa uyezve kuti mapurisa echidikana vachiita mabasa vasaite mabasa ekutukana nemajournalist vaite kuti basa remajournalist rifambe zvakanaka nokuti tese tine chinangwa chimwe chete chokusevenzera veruzhinji chokupa veruzhinji mashoko kana varatori venhau mapurisa nokuchengetedza veruzhinji saka zvinhu zvinotoitika kana pane kuwirirana pakati pevatori venhau nemapurisa
vanyati vati panguva yesarudzo dzinotarisirwa kuitwa gore rino vatori venhau nemapurisa havafanirwi kuwanikwa vachipesaniswa nezvematongerwo enyika
munoona kuti pane nyaya dzinoitika dziyadziya dzokuti kune vanoda kushandisa majournalisti vezvematongerwo enyika zvozoita kuti majournalisti vazonzwisane nemapurisa saka isusu nemajournalisti tikawirirana zvinoreva kuti basa redu rifambe zvakanaka ivo vematongerwo enyika vasatishandisa kuita zvinhu zvisiri izvo
asi sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau pasi rose recommunity to protect journalists rinoti munyika dzine sarudzo gore rino dzakaita sezimbabwe liberia sierra leone guinea bissau nedrc vatori venhau vari kushushikana zvikuru vachitya nyaya dzekushungurudzwa mukutanga kwemwedzi uno matikitivha ecriminal investigations department kana kuti cid akasunga mupepeti mukuru webepanhau remira kumasvingo garikai mafira kureva aipomerwa mhosva yekuda kusvibisa mapurisa nenyaya yaainge anyora vatori venhau vane chitsama kusanganisira mumwe mutori wenhau wemira zvekare elizabeth mashiri nevamwe vekualpha media holdings vakaita sablessing mushanga nachengeto chidi vakasungwawo vachipomerwa mhosva yekutora mifananidzo panzvimbo dzisina kukodzera nemapurisa kunyange vaiti zvaive zvisiri zvechokwadi hurumende yavaemarson munangagwa inogara ichiti ichasiya tsika yekumbunyikidza vatori venhau senzira yekurudzira utongi hwechekerere asi vanomirira vatori venhau vanoti izvi zvichiri kuramba zvichiitika vanyati vabvuma kuti kune mamwe mapurisa epasi anokarira kushungurudza kana kusunga vatori venhau zvenhando asi vakati vari kuita zvose zvavanogona kupa dzidziso kumapurisa ose mumwe wevatatu venhau vange vari pamusangano wanhasi muzvare tanaka murehwa vati zvakakosha kuti mapurisa adzidziswe kukosha kwekuremekedza kodzero dzevatori venhau
sezvo takumbirawo kumapurisa kuti iyi musangano yatinenge taita kana vapedza ivo vanenge vari mumaofisi avo kana tiri paground tichiita basa saka tachikumbirawo kuti vazoenda vonoudzawo vamwe vavo vari ivo vanozouya paground patinenge tichishandira vovatsanangurira maererano nezvatinenge tataura musangano yakaita sokuita kuti kana vakuuyawo patinenge tichishandira whether kumapolitical rallies kana kuti kupi tobatanawo nenzira yakanaka nzira inotiita kuti tese tishande zvakanaka
munyori mukuru wesangano rezimbabwe union of journalists vaperfect shomwane varivo sachigaro wemedia alliance of zimbabwe vatsinhira kukosha kwakaita musangano wakadai vachiti vari kuendawo kumatunhu ose vachiita zvimwe chete
zvatatanga kuita nenguo dzakadai zvichitibatsira zvakanyanya kuti mapurisa vanzwisise kuti tinoshanda sei uye kana tichiita basa rezvipi zvatinenge tichiita asi kurutivivo rwevatori venhau tichinzwisisa kuti mapurisa anoshanda sei izvozvo ndivo zvaita kuti tiungane nevakuru vemapurisa nyika yose sekutenderera kwatiri kuita tichionesana kuti aiwa tinofanira kushanda pamwe nekuti donzvo redu pakupera kwazvo idonzvo rimwe chete
pasi rose zvinhu hazvina hazvo kumira zvakanaka kuvatori venhau sezvo sangano reUnited Nations richiti vatori venhau makumi masere nevatanhatu vakaurayiwa pasi rose gore rapera chete kunyanya kumexico ukraine nehaiti zvichakadaro mukuru wevemapurisa mudunhu rebulawayo commissioner patterson nyabadza vati chirongwa chekusunga vanotengesa nevanonwa nekusuta zvinodhaka chakatanga svondo rapera chiri kuenderera mberi zvakanaka vati chirongwa ichi chichambomira mushure mekanguva asi chicharamba chichiitwa nguva nenguva nyika yakatarisana nedambudziko guru rekutengeswa nekushandiswa kwezvinodhaka uye vamwe vanoti mapurisa haazi kuita zvakakwana pamusoro pedambudziko iri ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi.